reflecting the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina kukadzi 1 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi votungamira urongwa hwekutsvagira ZANU PF rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabai elections nemusi wemugovera. Asi vakanga vari mumiririri wedunhu iri vari nhengo yeTCCC vaAmos Chibaya vanoti kuchatsva mupini kuchisara demo nemusi wemugovera. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zviri kushandira mutero wembwa kuBotswana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi nezuro vainge vari kumukoba North kuGweru vachitsvagira rutsigiro vaEdgar Ncube vebato ravo reZANU PF. Sarudzo dzemabai elections dzakauya mushure mekunge vari kuzviti ndivo munyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vasengezo Shabangu vadzinga vaAmos Chibaya nevechimwe chikwata chebato reCCC. Vakanyoresa kukwikwidza musarudzo idzi vanosanganisira ivo vaChibaya uye vaPatrick Taiya vebato reDemocratic Official Party DOP. Asi musi wa19 ndira dare reHigh Court rakapa mutongo wekuti vaChibaya havakwanise kukwikwidza pasi pebato reCCC mushure mekunge vaShabangu vakwidza nyaya kumatare vachiti havasisiri nhengo yebato iri. Asi vaChibaya vanoti vakakwidzawo nyaya iyi kudare repamusoro-soro reSupreme Court asi hapana mutongo wati wapiwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wehofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira.
Tinotenda. Isu sebato reZANU PF tiri kutarisira sarudzo dzinomufaro nokuti tinoziva kuti isu tichange tichikunda nekuti tisine tsigiro noruvimbo rwemhomho yeZimbabwe. Iri kuona mabasa akanaka ari kuitwa navamunangagwa ekuita kuti nyika yeZimbabwe iende mberi, ivandudzike, munhu nemunhu ave neupenyu hunenge hwakanaka patinosvika gore re2030.
VaMarapira, tiri kunzwa kuti vaMohadi vange vari kumatebelelend uko tanzwawo kuti vange vari muMidlands nezuro. Dziri kufamba sei nyaya dzegadziro yesarudzo yemabai election ari kuuyayi?
VaMohadi ndo mashoko avari kufamba nawo vachikurudzira vanhu kuti vavhotere ZANU PF, varambe vachivimba muna vamunangagwa nebato reZANU PF.
Mashoko amunosiyira vatsigiri venyu nemhuri yeZimbabwe ndeyekuti kudini?
SeZANU PF tiri kuti aiwa musi wa3 tichange tichikunda zvisina akaona, tichange tichikunda zvekuti vamwe vanomwa mvura nekunakirwa vachitenda, nekuti isu tino ruvimbo rwevanhu veZimbabwe tichivatenda nerutsigiro rwavo. Ngatirambei tichindisa nyika yedu mberi, nyika inovakwa nevene vayo.
Mukuru muhofisi yezvekuburitswa kwemashoko mubato reZANU PF vaFarai Marapira vange vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sezvo tichitema tisina divira takarerekera, tabatawo vaChibaya vari kutsika madziro vachiti vari kukwikwidza kunyangwe Zeki yakati yainge yabvisa zita ravo pagwaro revavhoti.
Chokutanga, vanhu vemukobha havana kudzinga vaChibaya kudare reparliament. VaChibaya vakarikoliwa kumudhuri weparliament, havana kurikoliwa mukobha mune vanhu. Parliament yangu iri mukoba ndo mune vanhu vanovhota.
Saka imi muri kukambeinawo here vachibaya? Takanzwa kuti vamuhadhi vakaswera vari mumusha menyu nezuro vachitsvakirawo bato ravo rutsigiro.
Zvaaitwa navamuhadhi izvozvo kuya mukoba constituents, ndinoda ivo vauye kuzomira vari MP ndovarakasha. Isu semukoba chinhu chinonzi ZANU hatidi kana mbochiona zvachose. Vanhu vemukoba havafi vakavhotera ZANU PF. Mukoba will never be ZANU PF again.
Ko zvinonzwani vachibaya havapo paballot box, munozovhoterwa sei musipo?
Vakazama kuda kundibvisa paballot paper nenyaya yekuhlamwa nokuti vachibaya. Zvino takaenda kumataredzi mhosva tikanopikisa mutongo uyo kusupreme court. Zvodudzira kuti kupikisa kwatakaita zita rangu richange riri paballot paper. Saka musi wa 3 February ndiri kunovapama vanhu vezano dzokororo ine simba. Toda kundovarakasha mavhotsa takaita musi wa 23 August 2023 achange achidori times 2 nokuti vanhu vemukobhe vakatsamwa kuti tobvisirwa mwana wedu chibaya togara naye anotiteerera anotumika.
Mashoko enyu kumhuri yemukobha otiwo kudini?
Regantori mukana uno kuti musho wemukobha gadzirirai musi wa 3 February munodzosera mwana wenyu wamakabvisirwa zvisiri pamutemo. Mwana wenyu achange ari paballot paper ndiye zvakare anenge ari pokutanga. Saka chamunongonoita mukapiwa ballot paper kundotarisa stari pamusoro ndorogariripo, kumwe kwose hakuna vanhu. Ngatidzokorodzei ZANU musi wa 3 February. Zvanavamuhadhi zvokuya mukobha aiwa kutandara vachidya zvavo mari dzenyika, ivo vano mukobha vachitambura vachinonga zvisvo nemuromo. Dei zvaitobvira ndaida kuti vauya vadohumire vari ivo vamuhadhi, ndobva ndavarakasha zvino mutsindo. Saka 3 February handei tinovhotera mwana wedu anenge ari paballot paper, mwana wenyu MP wevanhu, MP wemacitizens, Amos Chibaya.
Vaimbove mumiririri wedare reparamende webato reCCC kumukoba vaAmos Chibaya vange vari parunare kuGweru neStudio 7. Zvichakadaro, sarudzo dzichaitwawo kuGoromonzi South, kumukoba North, peLandaba, Shabalala, Seke neZvimba East. Nyaya yekuoma kweupenyu yave kumanikidza zvizvarwa zveZimbabwe kuenda kunopotera kunyika dzevamwe dzichitsvaga mafuro manyoro. Asi zvimwe zvizvarwa izvi zviri kupedzisira zvoshandiswa senhapwa munyika idzi sezvo zvinenge zvisina magwaro akakwana kana kuti zvinenge zvichitarisirwa pasi. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Imwe nyika iri kuendwa nezvizvarwa zveZimbabwe kunotsvaga chouviri nyika yeBotswana, asi sematauriro emutungamiri wesangana reOzimbozi Botswana Muzvare Poshia Muzondo, kune vanhu vari kushandira mari nepasi pemapula echiuru chimwe chete nemazana mashanu iyo yakadzipwa nehurumende yeBotswana kutanga muna zvita wegore rakapera kuti ipihwe mushandi wepasi.
Vari kupiwa mari iri pasi pe1500 varipo, vanopiwa ma1200, ma1300, chero ma1000 ndichaiwo. Asi iwo unoda kutinge usinawo basa wotongoona kuti zviri nani ndifanire kuenda pamwana iyeye panonzi 1.3 ndichitsvaga ndiri pamwe.
Vaenderera mberi vachiti nhamo iri munyika ndiyo iri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvipedzesene zvazvipira kutorwa senhapwa.
Nhamo iri kumusha kwedu iri kusunda vanhu kuti vauye kuno kunyika dzinenge vana Botswana vachitsvaga mabasa ikoko.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita basa rekufudza mombe mumusha wekanye uyo uri pedyo neguta guru reHaburoni vaSteven Tigere vati nekuda kwekutambira mari shoma vakavandava vekuguma voita mamwe mabasa zvapakuti vashaye zororo.
Mari dzatinowana mukufudza mombe watinenge tichiita idzi hadzifadzi. End chimwe chinhu zvakafanana unogona kutanga uchinzira kuti panapa unofudza mombe, unofudza mbudzi nekuchengeta rwai. Kumberi kwacho zvinochinja, kutanga kudzonzira kuti tisati waenda kumombe kana kumbudzi fana kuti usakure apa kana kuti ugadzire apa, mabasa anenge achiwanda mari isingawandi.
Vamwe vakaita saMuzvare Mairi Maganda vanoti vave kuswera vachiita zvakitsi nagonzo nemapurisa muFrancistown kuti variritire mhuri dzavo.
Zviri nani kuti nditizane zvangu nemapurisa kuti ndikwanise kureiza mari yandinge ndichida. Ndoona kuti hairdressing iri kundibhadha kudarika kuti ndiopte kuti ndingaite mei.
Ngororo yakaitwa nemuzi muzinda weAmerica muBotswana maringe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu munyika iyi. Iyo yakaburiswa gore rakapera yakaburitsa pachena kuti vashandi vanobva kune dzimwe nyika vaive panjodzi yekushungurudzwa nekushandiswa kwemaawa akawandisa kana kunyimwa mihoro yavo kunyanya mumabasa epamba. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nechamukai nyama mumusha weRamutsva pedyo nekutare Khaburoni vaEdson Gore vaudza Studio 7 kuti usveta simba uhungapedzwa chete kana hurumende yeZimbabwe ikagadzirisa upfumi hwenyika.
Dai kuri kutiwo hurumende yedu yadzikisawo mapasipoti kuasvitsa kumapuraizi akaita sedzimwe nyika dzinengana Botswana ma250 pula pepasipoti. Dzimwewo dzatongonzwawo kuti hanzi zvemapasipoti they are less than $20. Saka ndozvatinenge tichidiwa kutiwo zvikadaro zvinogona kufamba zvakanaka.
Murwiri wekodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reZimbabwe Network for Social Justice kana kuti Zim Justice vatendai Ruben Bufana vanoti gangaidzwa mhezi yavavira mudumbu kuvana venyika yechipikirwa.
Kana pula rimwe chete zvaro haana mukana wekuriwana muno muZimbabwe, anofane nzara, anoshaya pekugara. Saka akafunga nhamo iyoyo kuti ndakadzokera zvino kumusha ndinonorarama sei, anosarudza kugara muBotswana imomo maari kutombowanawo zviri shoma izvozvo.
Mumiri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro, havana kubvuma kana kuramba kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kubatwa senhapwa muBotswana muri kuone Studio 7. Asi vanoti muzinda vavo uri kuita zvese zvaunogona kugadzirisa nyaya iri kutadzisa zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvive nemagwara akakwana, kusanganisira kuzvitevera kwazvigere kuti zvitore magwara akakosha ayo azvinozoshandisa kuti zvipiwe mvumo yekugara munyika iyi.
Vanhu vedu vanotambura kufamba kana vasina zvavanazvo vanogona kubafa muzira namapurisa. Tabvumirana nehurumende yemuno kuti zvinobatsira kuti tipe vanhu vedu maprimary documents kuitira kuti vazokwanisa kuapply mapermits kuti vagare zvakanaka.
Ongororo yezvekubuda kwevanhu munyika yakaitwa muna 2022 pakuverengwa kwevanhu yakaratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinodarika mazana manomwe zviuru zviri muSouth Africa uye zviuru makumi mana nezvinomwe muBotswana. Vari kubudawo munyika vanosanganisira madhokotera, vakoti, varairidzi nevamwe vari kuti vari kutambiriswa mutoro wembwa nehurumende. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Urombo kukuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukanzi tinenge tisasati fenyure chirongwa chedu chemangwanani.
Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7.
Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mukwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa neVOA International Edition mururimi rwechirungu.
Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nende Bele zvinotanga na7 manheru, tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru.
Tinotenda nerutsigiro rwenyu.
Musangano wechitatu wepagore wekuzeya nyaya dzesarudzo wakarongwa nesangano reAfrica Electoral Justice Network, AEJN, wakatanga nezuro kuVictoria Falls. Musangano uyu uri kuzeya nyaya dzine chekuita neurongwa hwesarudzo uye mabatirwo anoitwa makakava nevatongi nechinangwa chekuti muAfrica muve neutongo hwejekerere. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rakanangana nekuona kuti Afrika yazadzikisa chibvumirano chekuita sarudzo dzakachena uye zvinotarisirwa kubva kuvatongi kana kuti Making the Dream of the African Charter a Reality, the role of the judiciary in upholding the rule of law with specific reference to free, fair and credible elections in Africa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wezvekugarisana zvakanaka kwevanhu uye vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana kuti tinzwe maonero avo.
Munoziva vazininga, muAfrica tinoboita zvimwe zvinhu zvinonyadzisa, tinoita kusekesa pasi rino rese. Kazhinji zhinji tinofarira misangano, tinoita misangano yekuti tiri kuita misangano yekuti tiri kukoshesa kodzero dzevanhu, tinoita misangano yekuti tiri kuda kuti vanhu vaite sarudzo dzakajeka, dzakasununguka, vanhu vachitaura nezwi ravo vasina chavanotya. Izvo tinozvigona chose. Misangano iyoyo haiperi. Ndoimwe musangano wacho watiri kuona uyo uri kuitika muno muZimbabwe uyu. wekuti vakuru vakuru vematare vanotonga mhosva muAfrica vematare vari kuungana vachida kuongorora kuti panoitwa sarudzo ngadzitswe jekerere bakakosheswe mitemo bumbiro remutemo matare achionekwa asina ridivi raakarerekera zvinonakidza kana vakagara pasi vachitaura zvinhu zvakadaro asi kwavaitira kwacho muZimbabwe muno
iyo Zimbabwe inoipei kuitirwawo misangano wakadai uyuyu
hatitobodi kuenda mwedzi yakawandisisa muna August munomo nyamavhuvhu takaona sarudzo dzakaitwa muno muZimbabwe dzakatotaurwa kwete neveCCC kwete neopposition chete asi neveSADC kana Africa Union yacho pachayo vakatoti sarudzo dzemuno dzanga dzisina kusununguka dzanga dzisina kuenzaniswa mativi ese dzanga dzine kubira takatoona makapakataurwa neSADC macho kutoti chimwe chakadomwa ndechekuti mitemo yesarudzo yaitotyorwa kutotyorwa kuitwa kuvhunwa kunyanyanyanya neZimbabwe Electoral Commission takaona yewo kuti matare acho ari kutoonekwa kuti ari kutotora mativi munyaya dzematongerwo enyika iye zvino tinotenda hedu kuti vaJobs kana vakasunungurwa nezuro uno asi vapedza gore netidimbu vakavharirwa mujeri nematare vachinyimwa bail nenyaya yemhosva yatisi kutoboona kuti mhosva yacho chai chaindeipi
ngatibateiwo kuti iyo Zimbabwe senyika ingadzidzawo zvipi pamusangano wemhando iyoyi
matare ivavo vatongi ivavo vari kugara nhasi vachiti isusu toda kukoshesa kodzero dzevanhu toda kuti vanhu vaite kodzero dzavo dzekusarudza vavanoda vakasununguka asi tiri kutoona kuti muno muZimbabwe macho vanoonekwa kuti havanopikisana nehurumende vari kumbunyikidzwa nematare iwavo nevatongi vavo vakatogara kumusangano iwavo vachitotaura zvinonwisa mvura zvinonakidza kuti vakamuteerera achitaura sounoti apa paita mutongi akanaka apa akati twasu asi choonai zviri kuitika muZimbabwe mahumbwe chete anotonyadzisa kodzero dzevanhu dziri kutombunyikidzwa nematare iwavo zvinonyadzisa vazininga
Muongorori wezvekugarisana zvakanaka kwevanhu uye vachishanda nesangano reNetwork for Social Justice vaRuben Tendai Mbofana vange vari parunare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukasei mamukasei pastudio aiwa tinofara nenhau dzamunotipa ndira kutaurawo zviri kutaurwa naava baba vanonzi vabere avo vanga vachitaura kuti mutemo wemapurisa wokuti shoot to kill uri kutyora kodzero dzevanhu vangataure kuti armed robbery iri kutyorwa kodzero dzayo neshoot to kill iyo armed robbery yachona inenge itori nepfuti ichida kuuraya mupurisa baba vandotoona sekuti havasati vambobirwa because vakanyatsokubirwa chaizvoa zvavambotauriri nezveshoot to kill kuti mutemo wakashata ini ndinotousapoti mapurisa atori 100% correct vari right mapurisa shoot to kill ndotoisapota because kubirwa kunorwadza munhu achikunongedzera futi achikutocha mba mako achida zvinhu zvako zvakashanda iye anongotora mahara shoot to kill iri right mapurisa ari kuziva zvaari kuita
makadii makadii studio 7 zvemuzimbabwe zvatiremera adongoenda kubasa zvangu but marisi makwira ari kuita pakaipa dai hurumende una zvaingaita urozingaingosiya nyaya yebhondi yongopinda padolarization topinda paus bcause kuenda kubasa mahwani unoshandira kufamba transport hapana rate izvizvi 6.5 but government price rate inoitaura zve10 point something hazvisi kumbochidzana mari dzatiri kutambira dzarwadzaaiwa yaivapindira zvavo hurumende aiwa pakaipa ndo politics hombe chaidzo vari kugutavara maningoguta vatiumbachorombachovari varombo aiwa taneta aiwa
pastudio 7 apo makadii vana monzorawo nhamo monzora chi unoidi ofisi wewe wakaitadza kutara shemu monzora ari kuzvitamburira unovatorera unani unoenda nemukadzi wako nevana vako shemu monzora vedu wei shemu
vana mutsangwa chamisa zviri kuitika mutriple c hatinei nazvo musati bvunze izvo zvokutungana kwembudzi hatina kana basa nazvo isu imi muchiziva zvenyu kuti ndimunenge muchituma zvese zvese zvinoitika ikoko ndimunenge muri behind iye zvine izvi chamisa arisaina makuti chamisa anofanira kusungwa iwo akasungwa nani zvamakadza 15 billion makasungwa nani iye makaziva kuti chamisa akabata mari akakudzai chamisa akabata mari ndiani tikwanirei tyai mwari imi mazanu pf majenandoro varakashi
Studio 7 Mamukasi. Tinotenda nenhau dzamunotipa nezvose tindowashamarari nesu vateereri nhau yangu iri pakuti pachirongwa chamabvisa ichocho makanganisa zvikuru ini ndaitotarisira kuti sestudio 7 mucharamba muchitotefenyura chirongwa chenyuzi kana kuti pazuva mototefenyura kana katatu makuseni masikati manheru izvo maakutochibvisa maakuisa chirongwa chechirungu vanambuya wedu nevahama zhinji havanzwi chirungu so studio 7 maitamakuita asi raiti gadzirisa ipapo ingavanana zbc vanotefenyura nyuzi every 1 hour 1 kwemi chiri kunetsa chii zvamuri muriko kutori kuamerica kune mishini dzakanaka mukurirwa here nenhau dzinonyebwa dzemuzimbabwe dzidzi vanongotaura every hour aiwa gadzirisa ipapo studio 7 notenda
mangwanani studio 7 mangwanani vateereri vese vestudio 7 inozoti studio 7 dei vamborimira zvokuramba vachifunzira nachavamo zvokuda vadana painterview zvaizvi ndo zvimwe zvokuda kunzira maproblems bcause kana vachidodamwa pamainterviews vanozoti vari zvadovavanhu vari authentic vanodova ri vanhu vetriple c vanhu vaya maimposters vasori maimposters ndivakunzira maproblems ese atavanavo iko zvinoizvi sati vanodamwa vachibvunzwa kuti zuruma mune meeting yenyu yakaudini chichichichi vanodozvasa kuti vanhu vadova part and parcel yetriple c vanhu vaya havambodori vetriple c vaya vaya vanhu vaya vanangovakangotumwa kuuparadza vanhu vaya vanongodla mari vanhu vanotongodla mari vanotichitambura vanopiwa mari nezanupiefu vanhu vaya vachingodla mari mavabvunzirei senei navo vanhu avo imwe ati makati hamuramba makarerekera imwe ika muchingoda zvetriple c bvunza zvetriple c zvama mangobvunza chiamusi chibaya paya paya mangogona zvokobvunza hayo vanavanani basa rosa isi izvi nyaya inototigwadza stereki ava vana vanototibhohwa stereki zisingatomboita vana chavanhu navagrupu rakeke hatitombovazivi vanhu ava ngavaende kure musati mbovabvunza hatine navo kudombosa zvavanoronga ngavangodestroya sekudestroya kwavanga vachingoita please ndatendao
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi kwete kutumira maaudio
tine urombo kwokuzivisai vateereri kuti kutanga musi wa12 kukadzi tinenge tisasatefenyure chirongwa chedu chemangwanani
asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7
panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mokwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita sedaybreak africa nevoa international edition mururimi rwechirungu
musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona ne ndebele zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye 11 manheru
tinotenda nerutsigiro rwenyu
munhau dziri kuitika muno muamerica nhengo dzekomiti yedare reparamende dzakavhota nechitatu dzichitevera mapato adzinomirira muurongwa hwekuedza kuendesa mberi mhosva mbiri dziri kupomerwa gurukota rezvemukati menyika vaAlejandro Mayorkas dzekuramba kutevera mutemo wenyika unoona nezvekupinda kwevanhu muamerica pamwe nekukanganisa chivimbo chevanhu izvo zviri kushoropodzwa neveRepublican Party havasi kuita zvizere mukugadzirisa nyaya dzekugadzikana kwenyika pamwe neuwandu hwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika zviri kusvika kumuganhu weAmerica neMexico. Nhengo dzebato reRepublican idzo dzakawanda mudare reHouse of Representatives dziri kurwisa kuti vaMayorkas vadzingwe basa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Jonga Kandemiri abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie avo vari kuTexas muno muAmerica.
Nyaya yati kuona yaitika iyi inyaya yasatamboona muno muAmerica. Pachirungu tongangoti it's a breaking ground. Nekuti tichitarisa nyaya dzekumabhodha kana kuti mapindura anoita vanhu muno muAmerica. Inyaya inoonekwa nehurumende sezvo whole yatingati federal government. Saka masimba akawanda ekumisa kana kupa matanho akasimba ekuti bhodha rinozofamba sei anowanzoenda kuna president. And izvi zvatakuona zvichiitika zvekuti pakuitawo amwe mari like vari kucongress vari kutageta manje iri gurukuta zvinhu zvasakamboona zvakaitwa. But toona senge kuda anongo ari matanho ekuti paite yatingati action panyaya iyoyo yevanhu vari kupinda kumabhodha.
Asi zvinosiya papi nyaya yekuti mapato ezvematongerwo enyika ndiwo anenge akusenza kwete kutarisa mutemo, nokuti kuona kuti maRepublican ndo vanenge vakutungamira nyaya yekuroverera iwo gurukota iri.
Ya, zvinhu zvisina kumira zvakanaka hazvo pakuti zvinoita kuti paite chataura hangu chirungu yatingati polarization, kana kuti kuona kwakasiyana panhau inenge ichida kuti igadzirise zvinhu zvechinesa munyika. Ende izvi zvaitika izvi zvinhu zvisina kumira zvakanaka hazvo pakuti iko zvinotozva kuti pane nhaurirano iri kuitika pamberi pakati atingati maDemocrats acho nemaRepublican kuti vaone kuti vogadzirisa sei nyaya yeimmigration kunyanyanya mapindira ekuita vanhu kumabhodha uku vasina kuinspectwa especially mabhodha akaita sekuTexas. Saka kana taona izvi zvakadai sezva kuchiitika panguva yakadai so zvinhu zvinokwanisa kukanganisa yatingati mabipartisan kuti kuwirirana kwavo kuti vanyanyo kugadzisa nyaya yeimmigration kuti isave iri nyaya ichangoramba ichingotaurwa muno muAmerica.
Mungaona here nyaya ichigadzirisika iyi vaMasiya?
Ndichitarisa hangu ndoona senge inyaya inokwanisa kugadzirisika dai paita kukakurirana pakati pemaRepublicans nemaDemocrats. Chinongodikana panapa kuti vawirirane pachavo vodzika mutemo unoita kuti iyo nyaya yeimmigration iyi ive nyaya inosolveka pasina kuti kana pazoita kana mutemo unenge wadzikwa vanhu voramba vachingopokana. Iko zvino tinoziva kuti pane nyaya iri kunetsa zvekare kune kuTexas. Texas yakadzika mutemo yekuti igadzise nyaya dzeimmigration idzodzi. Ende hurumende yakaendesa zvekare Texas iyoyo kumatare ichitaura kuti Texas haina mvumo yekuti ive ichiona nenyaya dzeimmigration iyi. But zvinhu zvokuti tingoona kuti kungopokana kunokwanisa kugadzichana.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vange vari parunare muHarare na muchandiregerera vari parunare kuTexas naJonga Kandemiri weStudio 7. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Masangano akazvimirira oga makumi mana kuNigeria aendesa tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika iyi vaBola Tinubu vachikurudzira kuti vagadzirise nyaya yekupambwa kwevanhu yavati yanyanya kuwedzera zvapa kuti vanhu vagare vakabatira hana mumaoko. Izvi zvinotevera kupambwa kwevanhu zviuru muguta guru renyika iyi reAbuja nedunhu reEkiti. Vanhu zviuru zviviri nemazana mana vakaurayiwa, vamwe vanosvika chiuru chimwe chete nemazana mapfumbamwe vakapambwa kubva zvakatora vaTinubu mhiko yekutungamira nyika muna chikumi gore rakapera. Munyaya dzemitambo, Studio 7 ichaenderera mberi ichikupai zvinenge zvichiitika kumakwikwi eAfrica Cup of Nations ayo asvika mumaquarter finals. Mitambo ichaenderera mberi mangwana, Nigeria ichitamba neAngola, DRC neGuinea, uyewo mimwe mitambo ichatevera nemusi wemugovera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Regai titarise zvange zviri mumisoro yenhau dzedu dzanhasi. vakafano bata chigaro chemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi votungamira urongwa hwekutsvagira ZANU PF rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabai elections nemusi wemugovera. Asi vakanga vari mumiririri wedunhu iri vari nhengo yeCCC vaAmos Chibaya vanoti kuchatsva mupinyi kuchisara demo nemusi wemugovera. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinonzi zviri kushandira mutero wembwa kuBotswana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Tabo Kancube achikupai nhau nerurimi rweIsindebele.